no final do serviço, vai ter o Brasil, canal. Para que o Tunga Meriwa, Jeca, a Uzofi, o Akavara, Jacachata, Jacaitica, uma Coreia da Pura, Jinorati, Jafuti, Kuda, com o Pena, Tingatima, Old Wound, no Kuma Kilina, Kuta Asavara, Aneuro, Amukati, Chichipa Olano, Mukana, Okuta Oriana, Paneza, Laka Tanganisa, Kutivare Gerane, Vaendenderi, mune zvakanaka. Saka zvinopa challenge kunyika dzakawanda. Tikatarisa muZimbabwe, tinana guku rahundi. Zvinopa kuti vatungamiri varipo mazuva ano havadi kuti zvitaurwe kuti mhuri dzakawanda dziziye kuti hama dzadzo dzakafa sei uyezve kuti vakavauraya ndivanani kuti varegererane vazoshanda pamwe chete vachienda mberi murudekaro uyezve it is not restitution kuchirungu asi muZimbabwe zvinenge zvakona nganga murako achida kungotaura chete kuti gukura hundi panoita masimuka tenza anoenda makupomerana zvakawanda pane kungoti tiopen discussion yakanaka tikomemorete tione kuti zvakashata zvese zvichazvigadzirisa kuti tinde mberi semhuri yeZimbabwe zvakanaka.
Asika vajou panyaya yegukura hundi vamwe vanogona kuti zvasiyana nenyaya yekuRwanda nekuti kuRwanda marudzi airwisana mugukura hundi yanga iri masoja achirwisana nevapanduki
hongu vamwe vangadaro zvekare asi marudzi anongowanikwa hatidi hedu kuti tirambe but unongowana kuti vanhu vainyanya kuurawa vaibvawo kumadevelopment hongu kune vamwe mashona aibvawo kumidland asi vakawanda vachona kukanyaya zvitauro unozoona kuti ndevechirudzi ofcourse kuna makaranga ariko kuna matonga asi ndevechirudzi chechindevere vaiurawo nevechirudzi chechizezuru saka chirudzi hachiperi kunyange zvavo masoja ariwo akaurayiwa but aitumwa namazezuru zvichibvawo kumazenaland zvichienda kumatevhelelend.
Panyaya yekodzero dzevanhu vazhou vamwe vanopomera mutungamiri weRwanda vapo Kagame mhosva yekutyora kodzero dzevanhu zvikuru vemapato anopikisa imi munoti
hongu hapashayi kuzvipomerwa munyika dzese ivo veopozindo vari padhuze navakagame vanenge vachivaona but chikuru chatiri kuona kuti kunyange hako pangava pane zvimwe zvinoda kuti zviimprovhiwe vanhu vemuRwanda havasi kutambura nokunhunga sose nomurongo zvinhu zvinenge zviri kuita muchechetero mvura yegubi vanhu vachiwanawo mabasa vachiwana chikafu chokudya kwete zvana Zimbabwe zvekuti tiri kunhunga sose nomuromo saka ipapo pakuona kuti at least malivelihood yevanhu vomuRwanda aimprova Rwanda inyika yakabva kuhondo zvokuti taiona iri nyika yakazvisunungura manje manje ichibva muhondo yaifanira kunge iri kure zvikuru asi dzedu vana Zimbabwe dzava nema39 years after independence tiri worse than Rwanda takabva manje manje kuzvisunungura kubva muunhakwa hwemarudzi airwisana.